Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 2 kubvumbi 2021. Magadherera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Nyanzvi dzokurudzira urongwa hwekutengwa kwenhomba dzakawanda. Zimka yokurudzira nhengo dzayo kushanda mazuva matatu pasvondo. Vagari vodyira marasha akanzuru yeHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti hapana vanhu vakafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe nezuro, asi vanhu gumi nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru makumi masere nezvinomwe zvine mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nomumwe 87,791. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana masere ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu 36,896. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nevasere 34,698. Zvichakadaro, gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vabudisa mashoko kuvatori venhau vachiti Zimbabwe iri kutarisira kuti iwane nhomba inosvika miriyoni imwe chete pamwedzi kuitira kuti ikwanise kubaya vanhu mamiriyoni gumi. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira kuti hurumende ibaye nhomba vanhu vanosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana, izvo zvinozoita kuti chirwere checovid-19 chisapararire. Zimbabwe pari zvino iri kushandisa nhomba yakabva kuChina nekuIndia. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambova mukuru wechipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vanoti zvakakosha kuti nhomba itengwe. Ngatinzwei Dr. Maida vachitsanangura mhurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Tamuchatoona kuti vanhu vakabayiwa kokutanga vakatokurudzirwa kunzi panopera mavhiki matatu vanofanira kubayiwa zvakare. Saka tada kutotenda kuti hurumende yakakwanisa kuti iwane imwe nhomba yevaccine yeSinopharm nemudzimwe dzana Sinovac kuti vanhu vakatobayiwa pokutanga vanofanira kunge vakubayiwa kechipiri vabayiwe.
Sei zvakakosha kuti vatungamiri venyika vange vachibayiwa nhomba iyoyi sezvatakaona zvichiitwa navamunangagwa navachiwenga nemamwe makurukota nenhengo dzedare reparamende?
Vamunangagwa toda kutotenda nekumira panzvimbo uye vachizadzisa mashoko avakareva kuti kana nhomba iyi yazouya zvakare ivo namamwe makurukota ehurumende vachabayiwa pachena vachibayiwa dhosi yavo yokutanga. Uye totoona kuti mutevedzero mutungamiriri vanova gurukota rezveutano vachiwenga vakatobayiwawo nhomba iyi kechipiri. Zvinoita kuti vanhu vataritse vachiona kuti aiyo kana taingoudzwa zvimwe zvakawanda wanda zviri negetivhi kana taingofunga kuti ijee zvakakosha.
Sei zvakakosha kuti vanhu vabayiwe Dr. Maida?
Zvinondibatsira ini, zvinobatsira hama yangu, zvinobatsira mhuri yangu, zvinobatsira vandakagara navo, zvinotibatsira tose munharaunda yedu, zvinobatsira nyika yedu kuti urongwa ihwohwo hutungamirirwe nenzira iyoyi. Saka vanhu vanokurudzirwa kuti varambe vachibayiwa nhomba kana vaccine iyoyi. Totoonawo kuti vanhu vaifunga kuti izvizvi zviri kungotaurwa, nyangwe vanoita zveutano, varapi, vana chiremba, vana mukoti, malab scientists, mafarmacists, vese vanhu vane matoti mafrontline health workers vari kunobaiwa nokuti vanoziva zvazvinoreva.
Kunyange zvakadaro vamwe vachiri kutya kuti vanobaiwa iyo nhomba iyi nenyaya dzezvitendero zvavo kana kuti havanyatsogutsikani magadzirirwo akaitwa nhomba idzodzi.
Hurudziro iripo pavanhu kuti onai zviri kuitika, onai kutungamira kuri kuitiwa, ngatinobaiwai.
Kunze kwekuti munhu wekutanga akabatwa nechirwere changa ari muVictoria Falls, sezvakakosha zvakaitwa nehurumende zvekuti vanhu vari munzvimbo iyoyi vatange ivo kubaiwa wose iyo nhomba yeCovid-19, Dr. Maida.
Victoria Falls inzvimbo inouya vashanyi vakawanda. Saka izvozvo tikazvitarira tinoona kuti zvakakosha kuti nzvimbo iyoyo iwane ruzhinji runogaramo kuti vange vachibayiwa nhomba iyi. Nokuda kwokuti panouya vashanyi vaya, hurumende ichibhalansisa business nyange nezveutano hwavanhu, haidi kuti vanhu ivo vachiti matourist auye, asi vosara, vanhu vasara munzvimbo yeVictoria Falls vapiwa utachiona hweCovid. Saka zvakatokosha kuti our main tourist center, tourist attraction iyoyo yemapopo maVictoria Falls noya vashanyi vakawanda, zvakakosha kuti vanhu vari munharaunda iyoyo vakwanise kubayiwa nhomba iyoyo.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira chipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA razivisa kuti kubva musi wechipiri 6 kubvumbi nhengo dzaro dzichange dzave kushanda mazuva matatu pasvondo anoti muvhuro, chipiri nechitatu chete. ZIMTA iyo yakapinda mumusangano wane zuro iri pasi peZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions inoti yatora dano iri zvichitevera kutadza kuwirirana pakati pehurumende nevashandi vayo kwakaitika mumusangano weNational Joint Negotiating Council. Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weZimta vaGoodwill Taderera vanoti vazivisa nhengo dzavo kuti vakaramba kutambira zvakaiswa patafura nehurumende. Hurumende inonzi yakati yaikwanisa kuwedzera mihoro yevashandi vayo nezvikamu 25 kubva muzana inova mari shoma pane iri kudiwa nevashandi vehurumende. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvavashandi vaPaul Mavima kuti tinzwe divi ravo, asi vachitaura neStudio 7 mari mwezuro vaMavima vakati hurumende yakazvipira kugara pasi ichikurukura nevashandi vose vehurumende kuitira kuti zvinenge zvichinetsa zvigadziriswe.
Zvechokwadi, isu seZimbabwe Teachers Association takapa hurumende mukana wakareba kuti tiwanikwe tichitaurirana kuya kwavanoti kuNJNC kwatinomiririrwa neApex. Isu tirimo imomo. Zvinotikatyamadza ndezvekuti position yavakauya nayo svondo rapfuura iro ndiyo position yavangodzoka nayo zvakare, kureva kuti isu sevarayiridzi havasi kutitora zvakanaka. Nokudaro mugwaro redu ratakanyora pamasure apo takange tati mari yamuri kutipa iyi inongokwana masvondo maviri tichienda kubasa, yobva yapera. Saka nokudaro isitangosumudzira, nekuti tanga tavati kusvika panopera mwedzi uno ndo panoperawo masvondo mairi. Kana musina kutiwedzera zvaka zvine tsarukano, isusu tombofunga kuti toita maitirwei.
Chii chamabvumirana panyaya iyi?
Pari zvino tabvumirana kuti tinongosevenzawo mazuva matatu pasvondo. Mamwe mazuva tinenge tisingaende kubasa. Havana kutipa date rekuti izvo vachazodzoka kwatiri rini. Saka nokudaro tabvumirana kuti isu ngatimbomirai. Kana vazotideidzazve tikakurukura vakawedzera, toita mamwe mafungiro.
Ko bazi rezvedzidzo mambotaura naro here pamusoro pechinhano chamatora ichi? Vati chii kwamuri?
Takabvira kare tichingotaurirana. uyezve takatombo vatumira gwaro rataiti imimiwo. Zvakanaka kuti mutibatsire kunyengetedzana nemushandirwe wedu kuti tiwedzerwe mari. Zvino iye mushandirwe wedu inova ndiyo Public Service Commission vakaramba vongomirira kuti zvikoro zvivhurwe vasingade kutaura nesu. Saka iye zvino zvikoro zvavhurwa votideidza, hapana chavanouya nacho chakatsarukana. Tatovavhura zvikoro, tatova nemasvondo maviri. Nhasi ndiyo Fools Day nai. Vatideidza nhasi Fools Day. Tafunga kuti isusu vari kungotideidza kuti vave kuzotiitawo mafuzi nekuti vangodzoka nepozisheni yavakange vanayo.
Kushanda kwemazuva matatu pasvondo uku kwamabvumirana muchakuita kwenguva yakareba sei? Pane nguva yamabvumirana here?
Pari zvino takange takavaudza isu kuti tichazova nepozisheni kupera kwemwedzi. Saka isusu tinofunga kuti patora chidanichi ivo vanofanira kukasira kutideidzawo tokurukura toonesana kuti tobva papi tichinda papi. Isu hatidi kutara nguva nekuti hatidi kunyanya kuratidza kuti tinopokana zvikurusa nehurumende. Isu hatipokani nayo asi kuti tinopokana nezvairi kutiitira. Saka tinoda kuti isusu ikasire kutideidza zvakare tikurukure.
Avo vange vari vakafanobata chigaro chemunyori mukuru weZimta vaGoodwill Taderera vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust rinoti rakaendesa nemusi wechipiri gwaro renyunyuto kukanzuru yeguta reHarare pamusoro pemitero ya 2021 iyo rinoti iri pamusoro uye iri kuremera vagari sezvo vachinzi vaibhadhare ichitangira musi wa 1 ndira 2021. Gwaro iri iro rinonzi rakasainiwa nevagari vanodarika zviuru zvishanu avo vari kunyunyuta kuti vazhinji vave kumanikidzwa kubhadhara mari dziri pakati pemadhora emari yekuAmerica 40 kuvagari vekumisha yeveruzhinji nemadhora 41 kusvika kuzana kuvagari vari kumisha yevashoma pamwedzi. Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti mitero iri kubhadhariswa vagari nekanzuro yeHarare haikwanisike, haina kukodzera uye inotowedzera matambudziko agara aine vagari ari kukonzerwa neCOVID-19 sezvo vazhinji vasati vave kukwanisa kushanda zvisere. Meya veHarare vaStuart Mutizwa vaudza Studio 7 kuti vakatambira gwaro iri vakariendesa kumunyori mukuru wekanzuru pagozobuda minduro. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navashumba.
Hurumende yakapiwa proposed budget neCity of Harare. Hurumende payapindurawo nekugazeta zviri pamutemo marets eguta. Maredzi agazetwa ari kuitwa backdate kuti anotanga kuve effective musi wa 1 January 2021 kusvikira pari zvino kuenda mberi. Isusu maonero atazviita vagari varatidza kugunun'una kuti maredzi ari kuchachwa ari kusvitsa pakuti mugari mumwe nemumwe paimba anobvisa mari ingangoite $40 ichikwira kusvika ku70 kumalow density areas. Izvi zvinoita kuti vagari vazhinji vatadze kubhadhara mari iyi yakakwana pamwedzi pacho. Zvinorehwa kuti mugari paachabhadhara mari achabhadhara yaanogona osara nechikwereti pamwedzi wega wega. Panopera mwedzi yakati wandei munhu anenge ane chikwereti chaasingagoni kubhadhara chinozoita kuti aremerwe zvikuru.
Saka matanho api amatora kugadzirisa dambudziko irori?
Takaenda kuguta reHarare kuna meya waStuart Mutizwa tikagara nawo pasi tikavatambidza gwaro redu musi wechipiri. Takanga tiri vanhu vanosvika vanomwe madzimai anotungamira mastructures eHarare Residence Trust tikawapa meya wakagamuchira wachiti wachaendesa gwaro iri kune wakafanira kuriongorora mumakom makomiti au ekansu saka nusa takamirira tichikurudzira vagare kuti badarai yamunogona asi iyo yakataurwa iri kutangwa nemarebzi ekansu yakawandisa vagare havagoni kuibhadhara
saka imi zvii zvamuri kuda sevagare kuti kanzuru iite
tiri kuda kuti kanzuru ngairi tichiise mitero yairi kubhadharisa vagare nechikamu chingangoite 50% chireva kuti mari inofanirwa kunge ichibhadharwa nemugari pamwedzi kumaidentity inofanirwa kuvewo kuma 15-20 US dollars kumatumwe marets inofanirwa kudzidziswa pamwe ne 30% asi zvizhinji tiri kuti ngavagadze mabills avo avari kuchaja vagari ne 50% kuti zvirerukire vagari vanga vasiri kuenda kumabasa nenyaya dzecovid
iyo kanzuru payakasvika pabhajeti iyoyi yama wekuramba iyi makanga musina kunge mambopindawo mazviri here kana kunziva pfungwa dzenyu sevagari
kanzuru muna 2020 ichigadzira bhajeti ra 2021 haina kuita misangano yekusangana nevagari yakaitira misangano yayo pamagurupu ewhatsapp aiitwa kumawadhi kweseu mumawadhi whatsapp groups consultation yaiitwa yaive yekuti vanhu taakuda kugadzira bhajeti vanhu taurai pfungwa dzenyu vanhu wotaura zvinhu zvavo asi pakabuda bhajeti patakariona kanzuru yakaratidza kuti yakanga isina kuisa pfungwa dzevagari pakanga pane mukana wekuti vanhu vachinoite bhajeti inspection kumahofisi ekanzuru kumunzvimbo zhinji bhajeti iri rakanga risiko asi taizovabatsira seHarare Residents Trust kuti vanhu vagone kuriverenga nekuti takazorowanawo neimwe nzira tikadzidzisa vagari asi vagari vazhinji vaigogunun'una saka vagari vakaendesa maobjections anosvika kuma500 kucity of Harare
avo vange vari mukuru weHarare Residents Trust vaprecious Shumba vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7 Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi Financial Gazette hurumende inokurudzira Zimbabwe Revenue Authority kuti igadzirise mitemo yokupinda nekubuda kwezvinhu munyika kuti kuchidzana nedzimwe nyika kuite nyore Chronicle rinoti guta reBulawayo ndiro rine vanhu vakuru vemhuri vazhinji vasina kumboroorana richitaura pamusoro petsvakiridzo yeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee Chronicle rinoti zvikamu 22 kubva muzana zvevakuru vemhuri muBulawayo havana kumbogara varoora kana kuroorwa yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
Jonga makaita wani ditumira joko pa South Africa ya mutaurira nao ana mwonzora ari kushande nezano PF kuti zvari kuita izvozvo zvakune kwaanosvika ba endi mutaure vice president wedu tendai miti kuti anga asvika ba ngaaramba ana mabachamisa tinai zvekuti kudare paramende izvanhani zvo zvikati DCM DCLS Noto ide zvakanyanya. Mwataura na Douglas Mwonzora. Zvari kuita izvo. Nezano PF zvichapera.
Makadi makadi zvenyu mose kwa Studio 7 hapo. Iri ndinoda kutaura zvangu pashoko ratagona mukoma apo rekuti vanhu vanogara kuchimbizu. Kune sango rakanaka. Ririko ikoko sango rero saka isango rinokwanisa kugadziswa vanhu. Pene pene aja ya iri mwana masoja iya ya ina kana vanhu yakangogara yakadaro vanga vapinze vanhu ikokoko iye murungu achanda kurima rongori sango rakangogara rakadaro hamuna kana munhu imomo nzvimbo idzodzodzo vanga varege vanhu kwachidongo vasigarire zvakanaka iniwo ndiri mugaro mumwe nezi imomo
zvotoriwo mumapurazi imomo panoda nzvimbo dzakakura dzatotoziva dzirimo futi.
Studio 7 apo muri sezvenyu mese makadi makadi quest tinofara izvi. Ah, ndadzoka zvakare. Ndoda kungotaura zvangu nenyaya munzora. Munzora tabva tatokuona pako peuri. Uri kuzama kuti uparadze MDC Alliance ite one party state. Manje hazviti. Hazviti munzora. Vachamisa unyakude vakasaenda kumacampaign. X pana vachamisa. Ah, as we stand there, enough is enough, Taneta.
Hey, magadi, magadi, ana mkoma jonga pa Studio 7 hapo. Ini ndini mutena ndiku South Africa kudebenyu. Ndautaura maringene muri ya Zimbabwe pana uye kutambirwa kwe nomba ya COVID-19. Yindri kuti muri ya Zimbabwe daitanga tiri vamwe tagona kutambira chirongwa chene chokubaiwa nomba iyi. Ndokuti shuwa zvina zvinakumira mushe vanhu vari kupera vari kuparara shuwa nedenda iri. Saka ndiri kuti ngatimbosiyanai nezvekuteerera zvimanyepo. Nekuti hurumende pachezvayo haingatombonotenga mushonga wokuti ikuvadze vanhu. Asi isu vanhu katigone kutambira nechirongwa ichi tigone kubayiwa nhomba iyi. Nekuti tarirai muone mune dzimwe nyika matwa ne-third wave. Third wave yekutonzi ndiyotori dangerous ways kudarika first and second. Saka nenhamba yevanhu vabayiwa so far muZimbabwe nenhamba yevanhu vemuZimbabwe zvakafanana kutoti tiroti chirongwa chasi chatotanga muZimbabwe vanhu vasatotanga kubayiwa. Saka ndinourombo kwazvo kumhuri yeZimbabwe kuti dai tagona tatambira chirongwa ichi chagona kufambawo nenguva tagona ku utambira tagona kubayiwa nhomba iyi nguva ichiripo third wave isati yasvikawo muZimbabwe. Please muri yeZimbabwe ndinzwiwo kana makanditeerera panguva yakafanana iyoyi kuti chirongwa ichi ngatichigamuchirei nemaoko maviri. Ine hangu ndichinyanyotaura ndaunyotaura ndakanangana nevechidiki. Ndiri kuti kana mukana wedu wechidiki kana uchinge wasvika ndinoti wechidiki sumuka, wechidiki buda unobayiwa. Nekuti ndisu tikuriritira mhuri, ndisu tikuriritira vabereki. Saka ngatibude itinobayiwa hama dzangu. Nekuti kunze kwatiri kufamba uku ndokwachiyo chirwere. Saka ngatibude itinobayiwa. Ndatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazuri enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi reAmerica rinoona nezvidyiwa nemishonga reFood and Drug Administration raudza imwe kambani yemuBaltimore mudunhu reMaryland kuti irase mishonga yenhomba yeCovid-19 inoita mamiriyoni 15 zvichitevera kukanganisa kwaitwa nekambani iyi mukusanganisa mishonga isati yaiswa muzvibhotoro zvayo. Kambani yeEmergent Biosolutions ine chibvumirano nekambani yeJohnson and Johnson kuti igadzire mishonga wayo ichiisa muzvibhodhoro zvinoendeswa kundobayiwa vanhu nhomba. Asi yakakanganisa mapikiro emushonga uyu izvo zvakakonzera kuti Food and Drug Administration irasise mishonga iyi isati yabva pakambani iyi. Tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni kuti vatiudze pamusoro penyaya iyi. Tikatanga nekuvabvunza kana paine chinofadza pamusoro pezviri kuitwa nemishonga iripo iko zvino.
Tingati nhau itsva uye ine mukurumbira uye inofadza yaakubuda kubvira nezuro ndeyekuti tikatarisa nhomba yePfizer iri kubayira vanhu mazuva ano iri kuratidza kuti muchikamu chemwedzi mitanhatu kubvira pakutanga kubayiwa kana kuti pane vanhu vanenge vabayiwa majekiseni ese ari maviri zvikuratidza kuti masoja avo emuviri anorwisana neutachiona weCOVID-19 ari kuramba achisevenza zvakanaka zvine wandu kana kuti zvine simba rinoraudzira 91%.
Chatinofanira kufarira apa chi Dr. Gudi zvinoreve izvi
kureva kuti ava mashoko akanaka zvikuru anotiratidza kuti nhomba iyi icharamba ichibatsira vanhu vanenge vabayiwa kwenguva refu yakareba munguva inotevera.
Saka ongororo yekupedzisira yakawanei?
Iyi study iyi yabuda iye zvine izvi inotiratidza manje kuti in vivo kana kuti tichitarisa vanhu chaivo tichiongorora nekutora ropa ravo zvinoratidza kuti tiri kuona mupoo hwakazara hwekuti nhomba yePfizer inokwanisa kudzivirira variant kana kuti chipandi cheutachiona hweCOVID-19 cheSouth Africa zvimwe chetezvo nechekuBrazil zvine simba chaizvo chaizvo zvinotangira pa 91 kusvika ku100%. Zvinoreva kuti mushonga kana kuti nhomba yePfizer inongoshanda zvakafanana zvisinei nokuti mhando yeCOVID-19 kana kuti chipandi chindechipi. Zvinoreva kuti inyaya yakakosha zvikuru kwazvo iyoyoyo.
Tiri kunzwa kuti pane mishonga yenhomba inosvika kumamiriyoni yakaraswa. Chii chakaitika apa Dr. Goni chakakonzera kuti mushonga uri kutsvakwa nekudiwa muAmerica nepasi pose uraswe?
Kune madosis 15 million akakanganiswa kuBaltimore kuMaryland uko Johnson and Johnson. Ndinoda kuti vateereri vafatye zvavo nekuti nhomba iyi yakakanganiswa those 15 million doses yanga ichiri kuongororwa. Kambani inogadzira iyi yakakumbirwa kana kuti inoshanda pamwe chete neJohnson and Johnson. Kambani iyoyo inonzi Emergent Manufacturers. Kambani iyoyi yeEmergent Manufacturers yakapiwa contract neJohnson and Johnson kuti igadzire nhomba iyi kuitira kuti igoshandiswa munyika yese nedzimwe nyika. Asi mukugadzira imomo mune zvavanosanganisa kuti nhomba izobuda pavanogadzira apa pane pakakanganiswa yatinoti human error zvikatadza kubuda zvakanaka. Asi nhomba iyoyo yanga isati yaenda kunonzi kufinishing and packaging. Zvinoreva kuti wanga uchiri musvo usati waenda kunozononzi unyatsokuongororwa zvakapetwa petwa usati waiswa muzvimabhodhora yatinoti mavials usati wazonzi wava cleared kuti uchienda kunoshandiswa kune vanhu. Saka zvinoreva kuti quality control yakabatsira yakashanda mashandira ainofanira kuita. Zvinoreva kuti vanoongorora vaya kuona kuti mushonga usati watanga kupakejwa wakafambiswa zvakanaka here, vakaita basa ravo mune zvakanaka, vakaona kuti panga pasina kufambiswa basa zvakanaka. Asi tinoda kuti vateereri kunyanyanyanya vasiratyire zvavo nokuti izvi hazviafekte mavaccines akagadzirwa kare uye anga achigadzirwa neJohnson and Johnson nokuti sezvandataura uyu mushonga wanga uchiri musvo wanga uchitanga kugadzirwa ndohwaro mavambo ekugadzirwa kwenhomba iyo kumushoro kwenhomba iyoyi. Saka zvakabatwa hazvisati zvasvika kure. Zvinoti pawo ungwaru hwekuti makambani aya pamwe chete nevanoongorora vari kuita basa ravo nemazvo.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Kanobva kuZimbabwe Police Band Mai Vadikondo. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nyanzvi dzokurudzira urongwa hwekutengwa kwenhomba dzakawanda. Zimta yokurudzira nhengo dzayo kushanda mazuva matatu pasvondo. Vagari wodyira marasha kanzuru yeHarare. tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moshora zvakanaka.